Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Kutanga nhasi chitatu, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi yakasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 chikunguru Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvinhu munyika. ZIMRA inoti border post yekariba yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu one stop border post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Inyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukariba vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatura chitanho chekuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukariba chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri one stop border post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, panoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzikanewo mupfungwa vakahanzwisisa ipapo?
Vanhu vanga vakusarudza kupinda nekukariba kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri webazi reZimra vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kuma hachi ya flagi kufundu wakuti bridge rekariba chashandisi ino toko njeresa wachirara man kita business for that area wakuti kwa inconvini kwa utoto ndereji kwa nukenu kuchirundu asina jepidli uzi ofekta matreda zaka kanyi but given disease kuko njeresa probleme ma structures it's one thing we might in the matter that we just have to leave.
Pane uere atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Ah kana zvaitwa indofunga rajambi. Akaitwa isiti are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvikuti zvaya. The board
I'm not aware.
Abo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association va Augustine Tawanda vari parunare na Evans Zininga we Studio 7. Mushure makubudirira mukuparura urongwa rwavo rwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa rwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri muShurugwi vachibva voenda kumhanda mapwe kwaChivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga kande miri weStudio 7 abata munyori anona nezvekurongwa kwemisangano CCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Zvakusumudzira urongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. President vevanhu, president vemacitizens, baba vaChamisa vatanga vari kuShurugwi kuchachacha nenguva dzamangwanani dza10 AM. Vobva ipapo tosvikana pamhanda mahwe paChivi paanenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwe anonzwa. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri peTM supermarket paopen space iri papo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi, huyai musangane napurezidendi wenyu, purezidendi wevanhu, baba vaChamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona Shurugwi chachacha, vese vari paChivi, vese vari muzvishavane, ngatisanganei napurezidendi wedu. Ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muChinzi, hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rondo rino makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa. Mapurisa akati aiwa endererai mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hatiuyei tese nzvimbo dzandareva, takapfeka yelo tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiri weCCC, purezidendi vedu baba vaChamisa, ava vanenge vapurezidendi wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu maruva akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga, nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi, vagere mudzimba vari kutambura, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge svosve nemuromo, nhamo yafunya chifero mudzimba dzevanhu. Naizvozvo vanhu vaakuti aa, tinongobuda nokuda kwekuti kotonohwa mashoko anobva kuna avo
vachasunungura nyika yeZimbabwe, anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yeZimbabwe, anobva kune avo vachaunza budiro munyika yeZimbabwe, vanhu vababa vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kuti vana kutambura, vanhu vane nhamo mudzimba. Kubuda kwavo vachabuda chose neuwandu hwavo mukumajonga nekuti hapana chokusla.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoshora zvakadzama bepanhau reNewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato reZANUPF rava kushandisa varwi vanobva kuMozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muZimbabwe. VaCharamba vanoti bepanhau reNewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana. VaCharamba vanoti vanotarisira kuti sangano reZimbabwe Media Commission richaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau. Tichienda pamhepo, bepanhau reNewsday ranga risati rapindura mashoko avaCharamba. Mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhi vakasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti havasi kunyatsoona kuti dare reHigh Court rakaturikira mutemo uyu sei, asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote.
Ya, uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mugombero remutemo, but andoni sekuti interpretation yacho iyo yakazoitwa na judge inova iriyo yairera like a provision yacho, nokuti judge pavakaisa ruling pa Justice Mankota pavakaisa ruling pa nyaya iyi yavakasukuere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muZimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achikondestawo zvekare maelection.
Chinangwa chomutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa? Chinangwa chacho changa chiri chei?
Indona zvine chinangwa chacho kuda chinga chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll, because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinetsa nechekuti chaiita vanhu vanenge vari kumavoters roll vamwe vasingazikamu kuti vari kupi, uyezve kuti pasaitawo zvekare vamwe vanongosikupfekerwa muvoters roll imomo. But ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaitwa nehigh court handione senge ingava yekuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuZimbabwe kana kuti vana veZimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota. Ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yekuti kugara muZimbabwe kana kuva resident muZimbabwe yaifawo kuye yakabrodhenewa, nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuZimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurejista kuvhota nekukwidzawo zvekare mumaelections.
Zvino vamasiye, kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu, munozviona sei pazvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino?
Ya, uyu mutemo uyu mutemo unotoenda tingati against mutemo wepasi rese akati international human rights, uyo unorecognisa kuvhota iri fundamental right ye citizen or every citizen mukunyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvinge zvafamba nezvimwe zvinge zvafambawo zvekare kuti zvibatsirawo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenya kunodzidzawo kune dzimwe nyika, zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyoyo right iyo kune vanhu vavo. Handione senge zvingava zviri zvaida kutaurwa nemutemo kuti vanhu vevana veZimbabwe matadzi kwanza kuwa wachienda kana pa voters home kana kuwa wachikondisa uma election panyaya mtimu. So mtimu waka interpret wafima interpretiru waka itwa na mangota kwa ikuti mtimu uno kanganisa zuzaka wanda kana utimu tuchikora kundi rezewa na Zimbabwe shaka simba rara sukuti hakuna ya tikati reverse panyaya zuzaka.
Gweta rino kubira kotero zevanu wa Kenneth Masie vari parunare ku Texas ne Studio 7. Nyanzvi dzezvopfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarairwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvirimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina Raimota Fumanei nava Justin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme aya chikiribidi inoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda, asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndozvinoitika nemaPonzi scheme. Zvekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga. Zvechokwadi munhu akaisa kana ka $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yatoye kana $50 kana $100. Asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu chichakuzoputika. End zvechokwadi nekuti vanhu vanenge wawandisa and hazvichisiri sustainable. Pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana nekuti chivanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoo kainvestment kedu kakazoramba zvako kubudirira. Aiwa matsotsi vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti tingabire vanhu nekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatobudya senge ave eCreator vekuti ndeyekuChina. Mari dzakatoenda kubuda munyika kare. Haatobofi akati hamirai ndidzose rangu mari dzavo dzandakavahlira mundiregerero, hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadai kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimoyo mutamba sere avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari. Zvinofanira kuti zvipe vanongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari idzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana eCreator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kubira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa ihwohwo, pfungwa iyoyo yeumbavha, vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulation system system yedu yema bank ina kunadzo gadzira ma regulations kunyanya anoita zvinyaya dzema deposits yatova a regulated scheme so tinoona kuti kana tichida kuti tinangamise kuti chinde papi pane problem tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemutemo yema bank ndivo vari kuregerera vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa ma deposits avo vagobirwa vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo
mumwe wevakanyudza mari muecreator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda
zvekuti vaiti vewe yaitangira pa $15 waiisa muakaunti iyo ishandisa EcoCash iwewe ukaisa $100 waiona mari inosvika $4 a day and then ubva waivhaita vanhu vako kana kuti 5 yobva yakuupgrade from VIP wakale yaunenge uri chienda VIP 2 unenge wako kuwana mari yakati uwa inenge yakawanda wakavhura mabranches munzvimbo dzizhinji dzacho dzese muHarare muTare Bulawayo kupi masvingo kwese vanga vane maofisisi avo
zvimwe zvinonzi zviri kushandiswa kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting taedza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheecreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Evans Zininga
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlive.com mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa assistant inspector Chester Matsa negurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes mushure mekunge Matsa asunga mutsigiri waamai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. Muzimlife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevhia kasuku here vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC Vanelson Chamisa kuti vabatane navakasekuwere mukurwira kuti vasekuwere vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuristi paStudio 7 inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi mafonero vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Ah, zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori vavanoziva vanorodza vana vari vadiki but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Ah, zvakaoma. Munhu wese kuZANU-PF yangove mhondi. Munhu wese arikachikoti ndituva pano tuma 2000 tichikoti ndafunga zvehondo ndinondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo vangoverera violence aita zvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Vakomana zvaakuitwa futi wokumusha vakomana vamunangagwa vasadaro vakuita manje child abuse manje kozvinezvi tauri Simoni vakutore twana tudiki kuendesa kumisangano nekupa vana vadiki diki mat-shirts. Aiwa, vanhu veZANU-PF ipo papo fungai kana zvaramba garai pasi kwete kutore vana wedu kusvuse vana kuti vana vasimudze chibhakera chenyu icho dai mwaiwapawo chiyo chekudya wechirara waine chekudya hapana siaiwa na misangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoenda ita zvinhu zvisina basa wana vachiri vadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvhota hatinyareiwo vanhu vezvanupiefu mana musatitorerawo vana kuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo here vakomana mana
vakaimba havo mukanya Thomas Mapfumo vakati muno munyika muzere mwende nokuti kana munhu achimba aingobhilivha zvinotaurwa nasabhuku kuti tinenge tichikuona paunovhotera iwewe ukavhotera pasi muchazochiona after election wakatovharigwa wakavanda wonzingwe sex yako pabalot pepa rako sarudzo yako unoda usvisunungure munhu amuionai munhu anosha mbofunga kuna vamwe vakatosiya misha nguva yehondo vachigutana mabhunu vakatipakatira AK-47 zvandinoenda kuhondo kudzoka kumanhenga kuhondo bhati rimwe rume hwichakwe rume rinoshangwesa x rakavanda kudai ha mazimbabwe chii chiri pagara pemuri unoona kuti kana mani kana mukaramba munomo mukaende hwenyungu muchavona ramba muchivhundusirwa nezanupiefu muchaona potinoguma tava poda ushinga apa kana ari hondo yacho ngaitotanga ipapa ngaitange totoida hondo yacho unoitana ani hondo yacho
mamuka seiko mhuri yezimbabwe pamuri vatirwa nenyika rokwasaindiva mwoyo mufundisi ini ndiri kutaura nezvenhau yokungopfumirwa kwava Donald Trump mhosva ini handifambirani nazvo handitendirani nazvo vadonald trump havana mhosva asi kungoti nhau dziri kuitika kuamerica zvinoratidza kuti zvematongero enyika yemuamerica zvichava dambudziko kuenda nokuenda kumberi nenhaya yekuti mangwana kakapinda marepublicans achatangawo futi kusungawo vana vajoe biden vava nokuvapfumira dzimwe mhosva nokuti hazvigoni kuti vana vajoe biden havatori nemhosva dzavainadzo dzakawanda zvikuru asi nhaya yeko ndeye kuti vanototya vadonald trump nevarepublicans harisai kuti vanongomutsa mhosva kuzikanzi mupiwe mhosva yavakasosedzera pavakaramba kubva pachigaro chere mune munhu akati wabirwa zvevanhu vanga vati vabirwa vanhu vachiratidzira saka chiitiko icho hachina kunaka chinoratidza kuti kuenda nokuenda zvematongerwo enyika yemuamerica zvichava zvakaipa zvikuru nenyaya yekuti kana pakapinda rimwe bato vachauyawo nepolisi yavo ramba vachingosungana
tatida kubvunzawo kuna mandasa chero paaigara kusouth africa mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa mandasa munhu ari kuchemera pozisheni yekuti apuwo pozisheni ndochinhu chaari kuchemera chete mandasa uyu raive timu rana mugabe iro tozviziva zvedu saka ipapo ada kuti tafanike anonzi anoziva zvaari ende t munhu akaita sana kasuku here 1 year 18 months dziri kutaurwa dzagara kunze kwekusouth africa dziya ichi hadzina nebasa rese nekuti mvotasiwo arimo kune vanhu vakawanda chitinotori nevamwe hama dzedu chaidzi dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yekupinda nekubuda muzimbabwe kutanga nhasi chitatu bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasukuere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele